Ndinotenda gwaro ranyorwa naSecretary for Administration weZambia, Dr. Obed Mpofu, maringe neZambia neutungamiri hwavaHichilema Hakainde runobva pakuti munofunga munotendera vhiki rino kune runyorwa rwakanyorwa kubepa nhau reNewsday richireva nhema yatingati fake news, richitaura iro kuti vaHakaime Hachilema panova mutungamiri wekuZambia achangogadzwa, vakatsutsumwa vachiti musangano weZANU-PF uri kuvatukirira. Toverenga nyaya yacho, hatina kuona zvakaita seizvozvo.
Ndiani ainzi akataura mashoko emupepa?
Mupepa maitokoti wavo mwana wechidoko watisati aziva kuti danho rake ndiani mubato reUPND rekuZambia, anonzi Joseph Kalimbwe, ndiye waitaura mashoko iwayo. Asi bepa rakabva raita deliberate misinterpret kwakunyora kuti ndipurezidendi wekuZambia adaro, vachizviita nenzira yekuspreada fake news. Mashoko iwayo haana kutibata zvakanaka, haana zvekubata mhuri yekuZambia zvakanaka, nokuti anga ari mashoko ekunyepera vaHakainde Hichilema kuti vatsutsungwa pamusoro peZimbabwe ivo vasina kudaro. Ndokusaka vaMpofu vakazonyora tsamba kuti ayo vanhu ngavazvizive, bato reZANU-PF harinei nenyaya dzinoitika kuZambia, harisi basa renyika yeZimbabwe nemusangano wedu weZANU-PF kuona kuti ndiani wapinda muutungamiri kuZambia kana kuti ndiani abuda, nokuda kwekuti kubva pakapinda vakaunda neRevolutionary Party yaivako yeUNIP payakabuda Masimba, kwakapinda mapato nevatungamiri vakawanda wanda vachibva kumaopposition.
Ndevapapa mungapa muenzaniso wemaitikidzana sei?
Kubva kuna ana Vachiluba, kubva kuna ana Vanlevu Mwanawasa, kubva kuna ana Michael Sata, kubva kuna ana Rupia Banda, kubva kuna na Guy Scott, vese ava kusvika pari zvino patava pana Hichilema Hakainde. Hapana mutungamiri weZambia asina kumbodyidzana kana kuva noukama hwakavandudzika uye hwakanaka nenyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo haungazochinji nekuda kwekuti vaHakainde Hichilema ndova vapinda mumasimba. Asi zvetatichiona kuti vamapepanhau navamwe paTwitter vanofarisa vanga vachizamba to drive a wedge between President Hichilema Hakainde and his counterpart, our president, comrade E.D. Mnangagwa.
Asi hapana here ropa rakaipa pavaviri apa, nekuti kana mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakambonyorawo mashoko patwitter apa anoita sekuti anenge aishora muutungamiri wenyika yeZambia.
Must be very thankful the leadership is matured at their level. They have not exchanged any words. Mutungamiri wedu akaenda kuZambia akanovakorokotedza sokudanwa kwaanga aitwa semadanwa akaitwa vamwe vatungamiri vedzinyika dzepasi rino. Naizvozvo hationi paine chikonzero chekuti the goodwill that was shown by our president be subjected to unnecessary ridicule nevanhu vanenge vachireva nhema. Saka ndoo mashoko atsinirwa navamupofu mugwaro ravo ravanyora, Zimbabwe neZambia will always walk side by side as we seek to extricate our people from the challenges of the day towards our collective visions as two republics. Isu kuno takanangana nevision 2030 yavamunangagwa. Hapana kupokana, hapana kusachidzana zvakanaka, pane kuwirirana kwagara kuripo between Zambia and Zimbabwe, and kuwirirana ikoko can never be wished away. So vose vari kunyora mashoko ekunyepa vachiisa mashoko mukanwa mavaHichilema, vachiisa mashoko mukati meZANU-PF, iko kusina mashoko akaenda saizvozvo, vachanyara mukupera kwezuva.
Sei muchidaro?
Nekuda kwekuti hukama pakati penyika dzedu haugoni kuchinja. Tinoziziva kune veopposition vakamhanyawo vachienda ikoko kuZambia kuinauguration, ndo vari kufamba vachitaura mashoko ekuti vakabatsira vaHichilema kuhwina maelections, ndo vari kufamba vachitaura kuti ndo vakanyora strategy yekuhwina kwavo kwakaita maelections. Zvinhu zvinonyadzisa nekuti Zambia is a sovereign republic. Hakuna munhu wekune imwe nyika yokunzi angaudza maZambians what kind of a president they want. They voted as one, they won the election as one, and now they are in government as one, and that's what we wish of them from Zimbabwe and ZANU-PF. We do not have any ill feelings.